Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 9 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanopikisa vari kuda chigaro chavo vanofanira kumirira sarudzo dza2018. Mapurisa okandira nhengo dzetajamuka sesijikele dzanga dzichiratidzira muHarare hutsi hunokachidza.
Hatifunguti hurumende yavanhu ingaita utinye hwakadaro hwokuti inoti vanhu havachakwanisi kutemera mabhonasi avo, vakutekishowa maalawensi zavo. Hurumende kana isina mari, sei ine masenators asina basa raanoita? Sei ine maminista zvakawandisa?
Vashandi vehurumende voramba kutambira kurudziro yegurukota rezveupfumi yekuvagumura mabasa pamwe nekuvanyima mabhonasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kuzodaidzira sarudzo dzechimbi chimbi sezviri kudiwa nemapato anopikisa hurumende yavo pamwe nevari kuratidzira. Mutori wedu wenhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iye.
Vachitaura pamusangano wekomiti yepamusorosoro mubato rezanupf yecentral committee pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri nhasi, vamugabe vati nyangwe zvizvarwa zvezimbabwe zvikaratidzira zvakaita sei, havasi kuzofa vakasiya chigaro kana kusheredzera sarudzo itsva. Vachiti veruzhinji vakataura zvido zvavo pasarudzo dzemuna 2013.
Demonstrations we have witnessed in the last few weeks were not by accident of history, but were indeed purposefully choreographed and launched in the mistaken belief that time was ripe for a popular uprising against government and ZANU-PF.
Hatina kukwanisa kutaura nevemapato anopikisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi. Uku vamugabe vachitaura izvi boka retajamuka ranga richiratidzira pakati pedhorobha richiti vamugabe vanofanira kusiya basa. Varatidziri ava vanga vachisvika 50 vatangira kuratidzira pedyo nemahofisi ekanzuro yeHarare, vakakwidza nemuna Nelson Mandela, vakananga kuparamende. Vazorwisana nemapurisa pavasvika panosangana migwagwa inoti Nelson Mandela naSam Nujoma, apo mapurisa akanda hutsi hunokachidza. Uku varatidziri ava vachirova mapurisa nerekeni kana kuti ndandi, zvaita kuti pave nekumhanyisana kwechinguvana pakati pemapurisa nevaratidziri ava. Mumwe anga achitungamira kuratidzira kwanhasi vasilvanos Mujova vaudza Studio 7 kuti havasi kufarawo nekupindira kuri kuita vari muhurumende munyaya dzekutongwa kwedzimhosva, vachiti vacharamba vachiratidzira kudzamara vamugabe vasiya chigaro.
Vamugabe vakataura ivo kuti vachikurudzira majaji kuti ange anovapa ivo judgment inosapota zvinenge zvavanenge vachida ivo seZANU-PF. Saka isusu chatanga chiri muroad nhasi tichida ndechekuti tivaudze vamugabe tishike kuna Minister of Justice tivataurire kuti hands off judiciary.
Hatina wakwanisa kutaura nemapurisa kutinzwe kuti mapurisa mangane akuvara pachitiko ichi. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mutongo wedare repamusoro waJoseph Musakwa nasi vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zana remadhora kune vanhu vana vakasungwa mukuratidzira kwakaitika musi wa 26 Nyamavhuvhu. Vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ava ndamai Kerry Nagweshe, vatonderai Chakeredza, vaArthur Chingwari naamai Loveness Mahlepu. Kuratidzira uku kwainge kwakarongwa nemubatanidzwa wemapato anopikisa anozivikanwa nekuti National Electoral Reforms Agenda kana kuti NERA. Asi chikumbiro chaiswa kudare iri nemutauriri wesangano reTajamuka vapromise mukwananzi chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzi chichanzwi kwamusi wa 14 Gunyana. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, nyaya yamuzvare Linda Masarira nevamwe gumi yanzwiwo ichanzwi kwamusi wa 19 Gunyana. Muzvare Masarira vagara mujeri kubva musi wa 6 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vashandi vehurumende vari kudya marasha zvichitevera mashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa neZuro pavaitura urongwa hwavo hwemashandisirwo emari yehurumende hwepakati pegore ekuti vachanyima vashandi vehurumende mari dzemabhonasi kwemakore maviri kutanga gore rino pamwe nekubata mitero pamari dzavo dzekubatsirikana. Pamusoro pazvo vaChinamasa vakati hurumende ine urongwa hwekugumura vashandi vanodarika zviuru makumi maviri mabasa senzira yekuchengetedza mari yavanoti iri kungoeredzwa nemihoro yevashandi vehurumende. VaChinamasa vakati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana zvemari iri kuwanikwa nehurumende pari zvino zviri kuperera kumihoro yevashandi vayo, izvo zviri kuzoisiya isina mari yezvirongwa zvebudiriro. Asi mashoko aya atambirwa nevashandi vehurumende vakabata makano vachiti hurumende inenge yazvisikira moto muziso kana yakaita matano aya. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe ratoburitsa gwaro rekukurudzira kuti vaChinamasa vasiye basa pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vakundikana kutungamira nyika. Sangano iri rinoti kana hurumende yakaenderera mberi neurongwa hwayo uhu richarega kuenda kumhemberero dzezuva revarairidzi dzinoitwa muna gumi guru gore roga roga senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vaudzawo sangano renhau reReuters kuti havasi kuzotambira urongwa uhu. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vanoti zviri kurongwa nehurumende izvi havisi kuzotambirwa nevashandi sezvo isina kumbotanga yagara navo pasi ichinzwawo pfungwa dzavo. Ngatinzwe hurukuru yataita navaJou panyaya iyi.
Vashandi veZimbabwe avo vayaura nenzara yapfunya chitsero muZimbabwe dzavo vachinonga sose nomuromo vanoona hurumende yamutsa hondo navashandi yava kuataka vashandi. Saka naizvozvo vashandi zvavanoita kana hurumende yadeclare hondo kwavari zvavangangoita vachaona kuti vazvigadzirirawo kuti vazvidifende kuti hondo yadeclarewayo nehurumende vazvidifende. Hatifungi kuti hurumende yavanhu ingaita utsinye hwakadaro hwokuti inoti vanhu havachakwanisi kutemera mabhonasi avo vakutekishowa maalawensi zavo. Hurumende kana isina mari, sei ine masenators asina basa raanoita? Sei ine maministers akawandisa kana mavice president akawandisa? Vamugabe navachinamasa kana vaona kuti hurumende haisina mari ngavarizaine, vataura kuti vazvikonewa, tichagevemwe vanogona.
Saka mati matanga here urongwa hwekugara pasi sevashandi hurumende kuti mutore matanho
hongu? Vati kutotaura newezvezvi isikuru PTUZ tinotorine meeting yenational executive uyezve kake gara meeting yeapeds council navamwe vashandi nemhande inotevera iyi kuti tirambe takabatana tichitaura nenzi rimwe chete kuti hurumende yakwanisira vanhu ende handioni matipa vatizokwanisa kuti zvibudirire izvi hondo yakatanga iri hondo inokwanisa kutovabudisawo kuti mukawa pavanotonga nokuti kana vanhu vakwanukira vanhu hatingarambi tichivateterera
asi imiwo sevashandi makambogarwa here nemi pasi
hatina kumbogara pasi chinonetsa vanhu navachinamapa ndechekuti vanofunga kuti vanofungira vanhu vanhu vese vemuzimbabwe havafungi vanofunga sekuti intelligence ndiyooga vanayo vamwe vanhu vese zvitototo havana zvavanofunga
vanga vari mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz vatakavafira zhou vari parunhare muharare nestudio 7 tabatawo nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe kuti tinzwe upfungwa dzavo
maonero angu inii vatina masa vakarakidza yatingati boldness uye pragmatism vari kupropoza na measures akati wandei uye anogona kuita kuti hurumende inge ichiberedza wage bill nekuti wage bill vatina masa vakataura kuti akuma 96% which means tichingowana 4% chete yemarevenue ichikuenda kunyaya dzemacapital maproject nechekuita nezimaset document rehurumende rinonzi zimaset saka maonero angu inii hongu dzakataurwa zvizhinji zvinhu zvakatinakei ko zvine zvichida kuti pazove nesocial dialogue nemaunion panyaya dzekuberedzwa kwematax akuiswa kumaallowance nezvimwe zvakadaro
takambonzwa rimwe gore vachina masa vada kutora matanho akafanana naiwawo mungaona here rwendo runo pfungwa yavo iyo ichitambirwa neutungamiri kana nemutungamiri wenyika
handioni pfungwa dzavachina masa dzichitambirika nomalingana saka taipa nemaelection tinoona expenses hurumende kana wage bill hurumende rinotokwirisisa zvakanyanyisisa nekuti hurumende inenge kuti vange vachiwana support rutsigiro isai takataisana nemaelections saka handione zvichibudirira zvekuti mabonus asapirwe kwemakore maviri ari kuuya
kune vamwe vane pfungwa dzekuti kana hurumende ichida kuchengetedza mari yadi kudimura uwandu hwemakurukota kubvira kuutungamiri kumapuresidendi munoti
ichocho chokwadi tinobvumira nawo zvakanyanyisisa ithink ndo dzimwe pfungwa dziri kutaurwa ofcourse vatina masa havana kuti ngatidimbure saizi yekabhineti zvavo but zvinhu zvakakoshesesa makatoona kabhineti yedu yakakura even makaona pariamendi yedu tichienzanisa nesaizi yeekonomi yedu uye tichienzanisa nepopulation yedu saka zvine zvisasapoti kubva kumutungamiri wenyika
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vari parunhare muharare nestudio 7 Zimbabwe nemalawi dzinoti dziri kutambira kushandiswa kwendege dzechizvino-zvino kana kuti madrone mukudzivirira vanenge vachivhima mhuka dzemusango zvisiri pamutemo dzakaita senzou nezvipembere chirongwa ichi chiri kutsigirwa nemakambani anoti Google neWorld Wildlife Fund kana kuti WWF makambani aya akaisa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora parutivi yekuita izvi chirongwa chakadai chagara chiri kushandiswa muSouth Africa chichitsigirwawo nekambani yekuAmerica inonzi Air Shepherd ndege dzemadrone idzi dzinenge dziri kuHwange National Park nzou muZimbabwe dziri kumbourayiwawo nemuchetura wecyanide mukuru wekambani yeAir Shepherd vaAuto Wedmuller von Elk vati ndege idzi dzinogona kushandiswa kudzora mhuka dzinenge dzoda kuenda kune vanhu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vari kuchina kumusika wekutengeserana wechina international fair for investment and trade muguta rexiamen musangano uyu unoitwa gore roga roga vampoko nemamwe makurukota akaita segurukota rezvemaindastry vamike bima uye gurukota rema industry madiki nepakati amai stembiso nyoni varikuedza ukwezva vemabhizimusi vekuchina kuti vauye kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe iyo iri kutatarika munyaya dzezvoupfumi. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nemashoko emamwe makurukota ehurumende ekuti hurumende haisi kuzovandudza mitemo yesarudzo. Izvi zvinotevera kurudziro iri kuitwa nemapato akazvimirira nevamwe vanongorora sarudzo vekuchamhembe kweAfrica neveAfrican Union kuti mitemo yesarudzo muZimbabwe inoda kuvandudzwa. ZESNI yati kuvandudza mitemo yesarudzo kunopa kuti vamwe vasazoramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo vachiti dzabiridzirwa. Vagari vekumweneze mudunhu remasvingo kunyanya vanotsigira mapato anopikisa hurumende yeZANU PF vanoti vave kumanikidzwa kurarama nekudya nyama yemakudo sezvo hurumende iri kuvanyima chikafu. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nepenyu reStudio 7, vagari ava vanoti havana imwe nzira ingavararamise kunze kwekuvhima makudo mumakomo kuti vadye nemhuri dzavo. Vati chikafu chinobva kuhurumende chiri kupiwa vanhu zvichitarisa kuti wabuda mumbamani. VaSimon Hlavati vekusara huro vanoti ivo vari kudya makudo nekuti vari kunonga tsvosve nemuromo.
Hongu makudo tiri kudya ende makudo tiri kuenda kunomavhima musango nenyaya yekushayikwa kwechikafu munharaunda dzedu. Munharaunda dzedu isu hamuna kana chikafu ende hamuna kana chokubata. Hatina kana chokubata, mhuri dzedu dziri kushayiwa kana chokurya. Saka kuti tikwanise kurarama tiri kupindawo mumasango tichivhima mukawo dzakaita semakudo ndo dzakawanda, asi makudo acho akutopera iko zvino. Saka tiri kushaya kuti izvozvo zvikaitika tichaona papi pekubata. Asi chata chikumbirisawo kuhurumende yedu yeZimbabwe, tachikumbirisawo kuti vakaunza food aid munharaunda dzedu vasatora chikafu ichocho vachipa kune vanoda bato reZANU PF vachipa ukoko, nesuwo tinodawo mamwe mabato dai vatipawo.
Vagari vanoti kumanikidzwa kudya mhuka dzakaita semakudo kutyorwa kwekodzero dzavo sezvo hurumende ichifanira kuona kuti munhu wese awana chikafu pasina rusarura. Vaterenzi Gumbo Chuma vanoti ivo zviri kuitwa kumwenezi zvinosiririsa.
Namuhuru yatinayo kuno kumwenezi ndeyekuti kune food aid iriko but yava kupoliticizwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo Human Rights Trust vamasimba Gonese vanoti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuvanyima chikafu vachiita zvematongerwo enyika.
Ndinodavira kuti ichokwadi zvichibva muongororo netsvakiridzo yatakaita uye zvichibvawo mashoko atinopiwa neavo vatinoshanda navo.
Commission yeZimbabwe Human Rights yakabudisa mashoko ekuti hurumende iri kugova chikafu ichiita zvematongerwo enyika sezvo vari kuwana chikafu ari nhengo dzeZANU PF chete. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varamba mashoko ekuti Russia inoda kupindira munyaya yesarudzo dzemuAmerica. VaTrump vataura mashoko aya muhurukuro yavaita nenhepfenyuro yeRussia TV. Hurumende yeAmerica inoti Russia iri kupota ichisora America mukuedza kuda kupindira mune zviri kuitika musarudzo dzemunambudzi. Bato remaDemocrats riri kuti Russia iri kusora tsambambozha dzaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vashora zvikuru North Korea nekuputitsa chombo chenuclear nhasi vachiti zvinokonzera kusagadzikana mudunhu iri. North Korea yanga ichingoedza zvayo masimba echombo ichi. VaObama vati zviri kuitwa neNorth Korea zvichaisiya isina yokutyidzana navo. Vatiwo hurukuro vaitawo hurukuro parunare nevatungamiri veSouth Korea neJapan vakavakidzana neNorth Korea vachivapa mashoko eshingiso. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weFUA muWashington.
Tinokukwazisai watereri muchirongwa chedu. Pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina wa Donald Chatukuta. Makadiko wa Chatukuta.
Tinofara Chioneso.
Tinokumbira muti uje zvamuri kuita izvezvi muZimbabwe.
Isuse Eden Energy Solutions Company. Tine chirongwa chatinacho chekupa vanhu vari kumamisha nekunzvimbo dzisina magetsi kuti vakwanise kuwana magetsi neinternet.
Tinonzwa kuti muridzi weFacebook anonzi Mark Zuckerberg ari muNigeria iko zvino achida kuti Nigeria iwe neinternet. Imimi munoti chinazvo?
Chirongwa chiri kuitwa naMark Zuckerberg chakanaka chaizvo, kuisa internet kune nzvimbo dziri kumamisha. Tikatarisa muAfrica, dambudziko ratosangana naro rimwe chete rekuti nzvimbo zhinji hatisati nane magetsi. KuNigeria, ungave kuZambia, ungave kuZimbabwe, isu tinopinda pakuputa kuti magetsi awanike. Kuti interneti ichaunzwa naMark Zuckerberg ikwanise kushanda nemagetsi. Magetsi atinoita ndeesola. Tinoshandisa macontainers ma20 HC nema40 HT size macontainer kuti tiise masolar system imomo. Toita kuti vanhu 12 or vanhu 24 vanokwanisa kushanda pamacomputers anenge aine internet. Tinofungidzira kuti chirongwa ichi chatangwa naMark Zuckerberg dai chikasvikawo kunyange nekuZimbabwe nekuZambia. Nekumalawi nezvimwe nzvimbo dzese dzinoda kuti dzisimudzirwe mazaro evanhu nekuti intaneti mazuvano ndo yaane dzidzo yese.
Mazvita nekwenesu?
Ndinotenda Chioniso, ndine matipa mukana wekuve pachirongwa.
Awanga vari vaDonald Chatukuta weEden Technologies. Ini ndini Chioneso Jani.
Vateereri, kana muchida kuona video kana kunzwa chirongwa ichi chakatirebei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chatarisira nemaziso matsvuku mutambo wacho weCastle Lager Premier Soccer League neHighlanders. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira mamiriro akaita mukamba yechikwata ichi.
Chikwata ichi chaambira Highlanders kuti isafunge kuti ichangotora mapoints sezvavakamboita apo vakambotamba vese Bhoso ikakunda 2-0 muRufaro Stadium. Murairidzi weDimbare, Lloyd Mtasa, anoti kuti Dimbare iite chiremerera inofanira kuve yarova zvikwata zviri pamusoro pavo zvakaita se Highlanders.
Ndofunga vakaita sena Highlanders ndo timu dzakaita kunge isusu. Saka kuti tiende pamberi pavo zvinotodawo kuti tidye timu dzakaita saivavo kuti tiende pamusoro pavo.
Asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vainocent Mamera vanoti vachitarisa matambiro anga achiita zvikwata izvi kubvira apo zvakasangana kekutanga, vari kuona Highlanders ichidzokorora kukunda kwayakamboita. Zvichakadaro, chikwata chiri kutungamira makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League iwaya cheFC Platinum chiri pamusha apo chiri kusangana neHowmain. Kugona kunenge kudada iri kudziya ichitonhora zvapakuti vakawanda vafunge kuti ikaita zvekutamba inotsvedza. Platinum ikakundwa, Capes United ikarova Chicken Inn muNational Sports Stadium. Magreen Machine anobva aenda pamusoro pegungano iri. Mimwe mitambo yenhabvu iri kunde iyi: Ngezi Platinum Stars vs Blair City Baobab, Cholocho Pirates vs Border Strikers Luveve, Wange vs ZPC Kariba Koliari, Mutare City Rovers vs Triangle United Sakuba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzemimhanzi. Nhasi Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita uri kurona vataurai mupambirei. Mumwe avo vari kuronga kuunza chikwata chemumhanzi chekusouth Africa chemafikizolo muno muWashington DC. Ngatinzwei hurukuro iye.
Makadi vateereri, sarangu ndaitwa taurai mupambirei, vanondiziva vanonditi DJ Tau. Ndiri muindustry yekuridza neyekupromota maartist. Takabva kuita show yaJapraisa. Muswa October 7th, Rukunza Mafikizolo. Yebaka, mijumbo, fela yinsi iriki. Kilili kikikikisi, kilili kikikikisi, kilili kikikikisi. Kanoza Mafikizolo, Mafikizolo I group rine mukurumbira sereke muAfrica nemunyika yese. Pane dziyo dzinonakidza sengana odakwa njalo. Zatairi za kare kedu and iye zvinezvi vane nyowani futi dziri kunakidza dzavakaita nana Diamond Platinum senge mudziyo inonzi I'm Going Nowhere. Musi wa October 7th vanenge vari kuSilver Spring, Maryland, vozoenda kuDallas, Texas, vozoenda kuToronto, vozoenda kuEdmonton.
Chii chakaita kuti mufunge kuunza Mafikizolo imo muno muWashington?
Chakaita tunze Mafikizolo, vanhu vaitiudza vachiti dai mambounzawo group remuSouth Africa. Kune vanhu vanofarira music yekuAfrica vakawanda sere kunoko, asi tinoona kuti hapana mukana wemaartist ari kuunzwa kubva kuAfrica achiuya kuzoimba kunoko. Saka takataura nemafikizolo tikati vauye vakawirirana ne.
Mataura imi dzimwe dzedzimbo dziri kufarirwa neveruzhinji dzinoimbwa nemafikizolo, asi takamboonazve vachiwana ivo mubayiro iko kuno kuAmerica pachimbo chavo kona. Vachange vachichimba here chimbo ichi?
Kona idzo inenge iritori the most requested song. Kona vachairidza, vacharidza nziyo dzavo dzese dzakanetsa pamaalbum. Ana Cheleche, ana iyo yamataura Kona, ana Udhakwa njalo, ana Meet You at the River. Nziyo dzese dziri kurira muswe concert.
Zati inenge iri kuitirwa kupi matimi ku Silver String papi chaipo uyezve matikiti atotanga here kutengeswa?
Concert iri kuitirwa ku club inonzi Coco Cabana iri ku Silver String. Takatanga kutengesa matikiti epepa kana vari kuatengesa uye tiri kutengesawo mamwe matikiti online.
Vanenge vachida kuwana matikiti aya vanoenda kupi uye zvakamira sei panyaya dzemari?
Vanoda matikiti vanoenda paonline vanotarisa Mafikizolo dmv.eventbrite.com kana kuti vanofonera inini pa 240-994-9602. Matikiti edu tine matikiti $45 kupinda general audience. Kuzoita matiketi VIP $70 vanenge vakamira pamberi pestage uye vanozoda mukana wekutorwa mafananidzo nemaartist aya. Tine matiketiwo ematebhuru ari kutangira.
Vataurai mupambirei vari kuronga kuunza chikwata chemafikizolo muAmerica vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari kuNew Jersey. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa mashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa neZuro vachiti vachagumura vashandi vehurumende uye kudzikisa mari dzinoshandiswa nehurumende. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanopikisa vari kuda chigaro chavo vanofanira kumirira sarudzo dza2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.